very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 21st November 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African government's move to stop issuing birth certificates to children born of foreign parents.
We are also discussing the South African government's issuing of permits to Zimbabweans.
More than 1,000 Zimbabweans who applied for the permits using expired passports are being advised to go with their renewed passports to the Home Office.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri, nasi tiriku kurukura mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk ya nguwe tino sangana tichikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Asi hazvirevi kuti tinenge tichingoti vari kunze kwenyika chete vapinde muchirongwa. Aiwa, kana vari muZimbabwe tinokukokai kuti munge muchipinda muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura tichitarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nebazi rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Department yehurumende yeSouth Africa rekuti vange vachidzika mutemo unorambidza vana vanozvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vange vachiwana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa. Vana ivavo vanenge vasingazokwanisa kunge vachiwana mabirth certificates. Tinonzwa kuti zvakonzera bowa bowa pakati pezvizvarwa zvenyika dzekunze kusanganisira vana veZimbabwe pamwewo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti kuita kwakadai kutyora kodzero dzevana sezvo vana vasingazokwanisa kunge vachienda kuzvikoro kana vakanga vasina mabirth certificates. Uyewo mutemo wepasi rose unobvumidza kuti vana pavanenge vazvarwa ikoko vange vachiwaniswa mabirth certificates kunyange hazvo vasiri kuzenge vachiita atingati maautomatic citizenships kana kuti kuita zvizvarwa zvenyika idzodzo nokuti vanenge vangozvarwa zvinenge zvichienderana nemutemo wenyika iyoyo. Asi panonzi kupiwa gwaro rekuberekwa kana birth certificate ikodzero inofanenge ichipiwa mwana. Zvinenge zvichireva kuti kana akanga anyimwa birth certificate toti South Africa yabudirira kudzika mutemo iwoyo, vana vanenge vazvarwa muSouth Africa vanenge vasina mabirth certificates ekunyika dzavanobva kana dzinobva vabereki wavo, zvichirevawo kuti vanenge vari stateless, havana nyika yavanenge vachiti ndeyedu. South Africa mavanenge vari vanenge vasina magwaro. Nyika dzinobva vabereki wavo kana kungava kuZimbabwe vanenge vasina magwaro. Ndo imwe yenyaya yatiri kukurukura. Tiri kubatawo zvakare nyaya yatiri kunzwa yekuti hurumende yeSouth Africa vatanga kupa mapermit, maZimbabwe exemption permit aya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuti zvinge zvichipiwa mvumo yekugara muSouth Africa. Magwaro iwayo anenge aine upenyu hwemakore mana kutarisirwa kushanda kubva musi wa 1 January 2018 zvichireva kuti magwaro iwayo atononoka ndofunga nenguva yangade kutoita gore angadai akapiwa vanhu kubva muna January 1, 2018 achisvikawo kupera musi wa 31 zvita kana kuti 31 December 2021 muna 2021. Ndo imwe nyaya yatiri kukurukura. Asi tiri kunzwa kuti vakawanda vakanga vane magwaro ekufambisa kana mapasipoti anga expire havasi kukwanisa kunge vachiwana mapepa iwayo nekukasika, zvichireva kuti vari kukurudzirwa kuti vaende nemagwaro anenge akarenyuwa kana kuti renewed passports kana mapasipoti matsva ekuti vange vachinoratidza kuHome Affairs, maofisi eHome Affairs kuti vange vachikwanisa kuproseserwa kana kuti kupiwa mapepa iwayo kuti vange vachigara muSouth Africa. Zviri kuitwa kune vakaapplya vatinonzwa kuti vanosvika ku180,000 vakanga vaapplya vachirenyuwa mapemit avo kubva kune akamhenga aripo ainzi maZimbabwe special permits vaakupiwa maZimbabwe exemption permits. Zvichireva kuti imwe rimwe danho rinenge rarerutsirawo vana veZimbabwe vanenge vakanyorera kuti vagare muSouth Africa. Christopher.
Yebo Jonga Zulukandaba lamhlanje ke lilanga lapho sihlangana khona sihlaziya indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uhlelo esiluthi lona iDiaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana abantwana balabo abokuza eSouth Africa abaseyikuphiwa ama birth certificates incwadi zokuzalwa. Siyabona njalo ubana kulenye njalo indaba sizayiphatha eyokuphiwa ama paper okuhlala lokusebenza emthethweni okuse eSouth Africa athiwa ngama Zimbabwe special exemption papers ama license kumbe singathi ngama permits la siyezwa njalo ukubana bakhona abanye asebebizwa nguhulumende weSouth Africa beHome Affairs asebehluleke ukuthi bathumeze ama passport asebenzayo ngoba bona bahambisa ngesikhathi bethatha ama becela amaphepha wona la bahambisa ama passport ayisephele umsebenzi lokunye kunjalo ikwesuphatha lamhlanje ukugoqela ke lalabo asebeqalisile ukuthola ke ama permits. Siyalinxusa kuhlelo okwamanje ke sesilaye omunye umhlonitshwa esilaye Jonga.
Tinoza kuti tava navadhewa mavhinga parunare vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vamavhinga tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru kupinda muchirongwa, ndinokukwazisai nokukwazisa vateereri kuZimbabwe nepasi rose.
Aiwa tinotenda zvikuru. Maybe totanga hedu nerurimi rwechirungu rwekuti vakawanda vanonzwa zvatiri kukurukura nezvazvo. We understand that there is a storm brewing between human rights groups and the South African Home Affairs Ministry over the latest decision to abolish issuing of birth certificates to foreign children. May you tell us the situation in South Africa at the moment?
Well, thank you. That is very correct. There are serious challenges. It looks like the Home Affairs Department of South Africa has forgotten its human rights obligations in its constitution because of the latest move now to discontinue the issuing of birth certificates for children born to foreign parents. And as human rights groups and activists, we have said this is a violation of the rights of children. All children in South Africa have a right to an identity. And we are pressing for a review of this position, and we hope that the relevant authorities at the level of the Home Affairs will review this position and discard it because it is a gross violation of children's rights and should not proceed. It in fact amounts to institutional xenophobia and it really sends a wrong message, especially when you look at South Africa's glorious constitution and its legacy under the former President Nelson Mandela, the icon of human rights respect. We hope that there will be a reflection of the Mandela legacy and a review of this unfortunate decision.
Mm-hmm. Is this something that is already in place or implemented or it's still in the working stages?
Well, it is in the working stages in terms of formalization as a policy position. But in practice, actually, I have been talking across, particularly in the Gauteng province, that in fact, in public hospitals, this position is now being implemented. And a number of mothers who are foreign have faced this difficulty of being unable to register their children. So it is something that is formally not imposed, but in reality, it is being implemented. And we are saying that it should not be the case. Children have got fundamental rights that are in the South African Constitution and also in the number of laws on children's rights. These must be respected, and South Africa must take a lead and provide leadership on this important matter.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Ajonga, we have another guest, Mr. Ngabuto Mabena of a group called Zimbabweans in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to you and evening to the Studio 7 listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are discussing the issue of birth certificates. Yeah, we understand the South African government will no longer be issuing birth certificates to children born of foreign parents. Now, can you tell us how big is that impact?
What basically happens in the case of Zimbabweans that have children in South Africa or born in South Africa is that when a child is delivered at a South African hospital, they are given a proof of birth, that's the hospital card or clinic card, which they then take to the Zimbabwean consulate to apply for a birth certificate, which is a Zimbabwean birth certificate, which will state that the child is born in South Africa but is Zimbabwean in terms of parenting. And then they apply for a Zimbabwean passport. The challenge which we are facing as the Zimbabwean community is that you have parents that have kids born in South Africa who have stayed with them maybe for over a year and so forth. The department requires that when you then apply for an accompanying visa or accompanying permit for the child, one has to do that in the country of origin of the parent, meaning in our case, one has to go to Zimbabwe and apply. It is quite a challenge. I was at the border the other day where immigration officials were basically making an issue out of a two-year-old child where a clean passport acquired through the Zimbabwean consulate. They were now visiting Zimbabwe, and the Home Affairs Department wanted to know how the child has been living in South Africa for the last 2 years without any permit, not taking into account that the child is born in South Africa. Yesterday, I had an opportunity to speak to the Director for Immigration, Mr. Jack Market, to try and understand, because the special permits are now being issued, they are coming to an end, to say we have kids that are born in South Africa who now need to apply for study permits. And the response that you are getting is that these children must go and apply in Zimbabwe, which makes it difficult because some of the kids are already at school, some are minor children. So in our view, we were saying they needed to waiver that requirement so that just like their parents who applied for special permits in South Africa, they should be allowed to do so. But they have been prevented from doing that, which in our view is a violation of children's rights. The organization that I belong to, the African Diaspora Forum, is also engaged in the broader issue which Mr. Mavenga is speaking to, where a number of migrant kids are affected by the new policy to say the South African government will not issue birth certificate to children. You can imagine that the children born to parents from Burundi, Cote d'Ivoire and so forth, who are in South Africa, now will not be issued with this birth certificate. So it is quite a challenge to an extent that the kids will find it difficult to access schooling, even though that might be going to grade one in next year, they have to apply online. So if they do not have documentation, they will have challenges in going to school.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. We have a caller. Tinemtere Redu Kutanga Mchirongwa. Hello? Hello?
Hello.
Hey, Magadi.
Chirupe, Magadi, Murutora na Claudia Chinyanga.
Claudius Chinyanga. Mukwagadi Jobek.
Kuno kurina ni chose.
Kumushamuchivakupi.
Kuweza,
aiwa pakanaka, varu kuweza waka terra, tunuzawadu Studio 7, ino nzikuwa matuno, waka wanda mwenye kane kunze, taurai, zwenyupa msoro penye ya turu kurukurai.
muri kutaura nyakanaka chaizvo. Zvakatooma handi zive kuti pangagadzirise sei panyaya iyi, nekuti ndiri kuona ndakaonawo kuti pandakatozvara mwana wangu ndaingopuwa bhetiri rinongonzi Allen, ndakatozongonomutorera kumusha ende zvinenge zvichidhura futi. Ndatobhadhara ndonga musha ndatonobvisa $50 kuti ndipuwe, nekuti kumusha vanobva vati uri kurenounce citizenship. Andone zvichinyatomeka sense kuti mwana wamuzvarira kuno onzi ini ndendi nepemiti, onzi mwana achapuwe bhesi, chienda unoapplyira kumusha. Ndongonauti chii zinofobia chepeni. Hamene kuti ndapagadzirise sei, ndichora genesi onazvo izvozvo.
Tainzwa kuti kare vaimbopa mabirth certificate ainzi mabridged birth certificates, aibva angoratidza kuti uyu haasi mwana, haasi muchizvarwa chesouth Africa asi muchipiwa henyu birth certificate. Ndo zvamuri kutaura nezvazvo here kana kuti mutemo uri kutarisirwa mutsva uyu wakatobva wangokubata iwo?
Ndiroora ndinarere nechini rine mwana wangu rebridge iroro ramuri kutaura
runonzi abridged. Saka iye zvinoizvi uye zvinoizvi kune mutemo waroda kutoti iwayo mabridged acho munge musingaawani, nekuti mune vana vanenge vazvarwa nevabereki vekunze vachiti munhu anofanira kunge achizviaplyira ega pemiti yekugara musouth Africa pache zvake.
Manje tinenge tatoomeserwa. Tofanira kutodemonstrata, ndozvandinoona, nekuti tiri maafricans, we are brothers and sisters. Saka tingafanira kuti tiomesera nekudaro, especially isisu tiri musadhaki kudai.
Yes.
Anofanira kunge panitongo nemutemo wekungoti sadhaki ngatingorerutsiranei, kwete kuswera tiomeserana. Ndokuona kwangu ini.
No, aiwa, tinotenda zvikuru. Kana paine zvamune muchida kuzobvunza, tinavo vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu, tina vadhiwa mavhinga igweta rekodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, tinavo vaNqabuto Mabena vanoshandawo nesangano rinonzi Zimbabweans in South Africa, nerimwe zvakare sangano ravanoshanda naro rinonzi African Diaspora Forum, vanokwanisa kubatsira zvizvarwa zvemuAfrica zviri muSouth Africa. Tinotenda zvikuru amai Chinyanga. Maita basa, thank you so much.
Maita, ine kundipinda muchirongwa, ndatenda shukuru.
Thank you. Chris, that was our first caller, Mr. Claudius Chinyanga. She is in South Africa, but comes from Wedza. She says she also faced a problem when she gave birth to her son. She had to go to Zimbabwe to get a proper birth certificate because she had that abridged birth certificate in South Africa that does not allow one to have a permit to live in South Africa unless that child is to apply on his or her own. For her own certificate. So she said that's an issue, and she's urging Africans to unite and demonstrate or make sure that they show the South African government that they are not happy with this, because she's of the opinion that South Africa should help those coming from the southern region or in the SADC region. And she thinks there should be a law that helps those from SADC regions or of SADC countries.
Okay, Chonga, I have a question for Mr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, what happens in the case of a mixed marriage, like the mother is South African and the father is Zimbabwean or vice versa? Do they get affected?
That is one of the challenges that we are confronting, that what needs to be done primarily is the authentication of a marriage. And it's a very long process where the foreign parent acquires local documentation in South Africa for the child to be regarded as South African. But the process is very difficult. It's much easier if the wife or the mother is South African, because she can just it can just be as if she is a single parent. There is a greater acceptance of single parents having authority over the child. But if there is a registration of a parent or a foreign parent, the process has to be that there is authorization and acquiring domestic papers first, and it's a rigorous and difficult process, partly also because there were allegations previously of fraudulent or convenient marriages that were for this kind of document, or for getting papers, if you like. So it has become very difficult, and what we are saying is that children should not have to suffer. Children should not have to be inconvenienced, and their rights should not be violated simply because they are born in South Africa to parents who happen to be foreign. There is need to ensure that there is this protection primarily of the best interests of the child. And this is what we are pushing with a host of human rights groups here, to have it formally as a clear point of law that is accepted by Home Affairs, that all children will be entitled to and will get birth certificates regardless of the nationality of their parents.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tinemwe Mterere Chris. Hello?
Yes, hello.
Yes, Makadi.
Oh, Ndripo, Makadi, and you?
Takasimba, and yeah, now.
Okay, Ndini Innocent Maposa.
Vamaposa, Murukufona Murukupi.
Mpona Andrew Mzobeg.
Johannesburg, Kurise Kujubeg, Nikai Goride.
No, Gurnani, there is a youth Mazano, Wamto, Norera, Waku Tisa.
Kwaku Tisa, Vamaposa, Kumshawarchi, Vapapi.
Vapapu, Vera, 07.
Buera, Iowa Taura, and you Buera, I got Terre, I used to shower out Diver of Tukuns, Vamaposa.
My Tabasa, I know, seriously, such a age.
Yeah.
Hey, Monona Par. Maybe Ranagazuan or Pinic, the Kanis, but in watch our window score. Oh, my God, who's a funny CBD? Who apply Vanagachi, Vanagachi, Rambazaka, Izo, Jan and Gatu Mawan. A final woman, I asked Dr. Zoya, is no one as a Vato Dio, which means the Ningatuci, Yato double trouble.
Sakashi, I'm going to put the rope to
the lead.
Hello, and actually, this is Amakuru Zirao Kune Masangano, Anubatra, Kana, Jimmy Kune Zwenye Kakutimuite, Munzipo, in Zgurenune, South African government.
Napa, Vanga, Chibazira, is so good out Draku, Varande, Vakaita, Vachita, Dara, is also good. Pano, Botipa, Iroro, and a Iroro, but the visit. So one is our Ugans, the Amazoni did Zimbabwe, Mama Pasco did Zimbabwe, and I thought so car now, Muno, Maoya, because I didn't get external, it's external. Panoia Muno, so one is our apply Ravana, Pitra would be my document, and then now, never now. I don't know what you mean to name a paper, and now it's a Mazuma. I don't want to be Papani Bahune, but I don't want to be so. Organization, you are your good chief, Zireo, Kwani, Trump, Tongo, and Ama, the Mawanira Katsuoika, the Pistis, no, but the Pamba Sagana.
Thank you so much, Vama Posa Maitabas.
All right, I think that's Guru Nathan Pinta, that's wrong, was Randa Zagadar on number one.
I want to note in the Shikuru. Thank you so much, Kristin Ngotarisa. Shukubwa kwa Tereri Nevatari Studio 7 pa Shona Live Talk, pa Shona Facebook page yedu, varukutera Live Talk program yedu. Tina Mkoma Gabriel Machingura, anzo watching you from Bloemfontein, that's South Africa. Wachibwa watu zakare Mkoma Gabriel Machingura, well done. Ndofunga wanga wachipa kwatiri kuti sando dzenyu handikungofungidzira nokuti ngoma inorira ichiti kwangu kwangu. Then kwoita Courtney Mpemi koti hanzi Zimbabwe ikanaka vanopedzisira vave kungotiti gara henyu ndava tiri kuvagadzirira nyika yavo. Then abva ati zvakare kune mumwe mutauriri hanzi homi wangu afona uyu ndofunga mai vatanga kufona vekuwedza ndo panai panyorwa nyaya. Then mukoma Bright Madaya vari kuti ndifonerei. Kuna mukoma Nathan FR Fraser Chicks hanzi loud and clear as usual, how are you all? Aiwa tinofara zvikuru mukoma Nathan. Then tina mukoma varanze Deborah Piri ndi muzvara vari kutiona vari ku South Africa ku Cape Town. Chris ndofunga tine mumwe muteereri anokuluma.
Yebo Jonga, silomlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlelo. Siyaphila, sikhuluma lobani?
Khuluma lo Thomas.
Thomas. Ye, ungapi kwamhlaba Thomas?
Ngizojwaze.
Oh, eJohannesburg. Akusiphatheleke olakho lamhlanje.
Hayi bendaba yahlupha baba. Thina singabanye abantu esanika aminethi lana. Manje sase sizela abantwana besezikolweni. Manje bathi bona abantwana besikhathi si-apply ama-distribution lawa ne-aminethi ama-ideas asiwathole lapha. Bathi abantwana abazalele lapha abanikeleli. So ngeke sa-aplayele ngoba bazalele kuleli lizwe. Abantwana bazazivonela amazwe eqhwezile. Manje bathi befundile manje ingane yami i-matric yabofunde icina ibhala ne-certificate yalapha. Manje ukuthi manje athole kumbeni i-ID yokuthi ngoba bala ngaleso sikhathi angene ehleleni lamaphemithi. Hamba mpela kwazama kabili bana bathi hayi ngani ngizele lapha ayihlangani lalelo hlelo lamaphemithi. So manje umntwana oseqedile i-matric manje ukuthi ayenzeni, angisazi ukuthi yenzeleni ukuthi enzeni. Sengizamile ngamthelela into zekhaya ezinjenge-passport le-certificate yasekhaya ngoba ibhaliwe born in South Africa, i-nationality Zimbabwe. But manje ukuthi angisazi ukuthi amaphepha ngoba manje ukhanya la umntwana amule stress yazi onto athi bazazibulala manje ukuthi angadinga angaba lephepha elithile ukuthi adinga imisebenzi kumbathini manje angisazi sekuphikana kaengenzeka angasazi kunephepha ngamhlela ukuthi manje njengazama ngafika nasepitori kathi ngifunela i-subtermity ngiyafuna i-subtermity vele sefundile yanje i-matric ukuthi i-certificate ye-matric iyasikhonvetha kanjani siye izimbabwe ze-certificate yabona zephele izinto ziyazikhipha ngomumo wezinzeni ikezajakuli amalokuzeni okuhlupheka nje ukuthi yazi akwazi kunakuzela kanjani lindawo.
So nxa usithi wawuku-amnesty, amnesty leyane kaMandela?
Hayi, kaMandela leyane asesile kawo-96 ngoba vele into esasile sialekile ekhaya izinto esingelazo ezinye esile kakuphezu kubuya le yikhathi besithi amnesty kathi hayi mhlawumbe siyathola isizo-ke manje bekukhanye ukuthi hayi alitholakali isizo i-on complete.
Ngiyanini leyo amnesty ngawuphi umnyaka?
Yena nanti kathi labantu abala ama-ID kathi abathiwa ama-aminent nesibasarenda ama-ID kathi abantwana bathi bona abangeni kulelo sizo.
Oh, yile yamalokhuze yama-permit le. Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga njani manje ngoba ingane sezikhulile manje asiyazi ukuthi yathini ngesitifiketi sabo so kana sibe sibheka kanjani.
Hayi, kulungile, sizabuza esilabo lapha silegqweda lomunye lapha osebenza lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu. Sizababuza ukuthi bathini ngodaba lwakho. Ulalele.
Okay, ngiyalalela ngoba kwenzeka ukuthi ngibe ma-office ngesitifiketi lapha ngibe kuyini manje ukuthi nikhiphe isitifiketi sakho ngesikhala nikhiphe ngale ngapha ngesitifiketi ngikhamba ngaphezulu manje.
Hayi, kumbunga ungayikhatshana bamba khonapho sihle usuba sikubuze beliphendulane nxa liphendulana. Mnumzana Mabhena. Alo Mabhena. Mnumzana Mapena.
Hello. Ndofunga narewa Mapena.
Yebo.
Oh, ukhona.
Yeah, Mapena silo baba lapha osecingweni angazi kumbuyamuzwa uThomas ubebuza ulombuzo lapha. Uthi yena wathola iamnesty.
Indaba yakhe ngiyayizwa, into eyenzakalayo ngo-2010 waba ne-poor communication ngoba kwathiwa abantu babisele incwadi ze-South Africa amabhasi, ma abantu babebisele amabhasi kumbe ama-copies ama-ID ema-ofisini womafezi, kwakumele nabantwana babisele ama-birth certificate awe-South Africa bese bethola okweZimbabwe. Manje njengoba babechasisa, kwezindawo emahomafezi babengathathi ama-birth certificate abantwana, abantwana basesebancane, kwenzeka ukuthi abazali bathole bona ama-permit, abantwana basala besebenza ama-South African birth certificate. Kuthe-ke abantwana sebekhulile seloku-matric njengesigaba ukubabakiso manje, abantwana sokumele babhale i-matric, sokufuneka ama-ID. Meanwhile, i-ID yomzali kumbe ama-ID abazali asevaliwe abasekho population register ye-South Africa, osokwenza ukuthi kube nzima ukuthi umntwana abesebhala i-matric kumbe abese-applyela i-ID. Yinkinga ehlangana layo leyo evele ikhona. Kusukela ngo-2014 lokho sizama ukukhulumisana nohulumeni we-South Africa ukuthi abantu ababisela ama-ID ngo-2010 ngakuzange kwenzakale ngo-1995-1996 ukuthi nxa ubisela i-ID yakho ngo-2010 uvele uphiwe i-ID ebhalwe Zimbabwe South Africa, bese uthatha abantu abakho bonke ubafake ngaphansi kwakho. Esakubonayo ngo-2010 abantu babephiwa ama-foia permit, i-permit yayingarenyuwa loba nje abantu beqala bewarenyule ukuze kufike manje. So ke sekukhrete i-problem enkulu ngodaba lolu. 1, indaba abantu abalabantwana. 2, abantu abathenga izindlu lapho eGoli through amabhenki ngamabhondi. 3, abantu abasebenza kumakhampani singathi ama-parasitas awe-South Africa, ngoba uhlupho olukhona uzathola ukuthi ubaba ku-ID yakhe usebenzisa elinye igama, mhlawumbe ungu-Alexander Khumalo, kuthi kwekhaya ungunjabulo Ncube. So umntwana yena ngabe ebhaliswe ngokuthi isibongo sakhe birth certificate ekhaya ungukhumalo, yena useku-passport ubaba usengunxube, yilo uhlupho ehlangana nalo. Lokhu sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende we-South Africa lohulumende weZimbabwe ukuthi abantu laba abangu-6,000 ababisela ama-ID kumele balungiselwe. Nxa belungiselwa labo bantu, labantu ababo kumele labo balungiselwe.
Hayi, kuyezwakala. Siyathemba umnumzana Thomas ulokhu usecingweni, siyathemba uzwile impendulo le.
Oh, fingers dropped. Okay. Ndofunga nare yavo ya dona asitinengwe mtereri parunare. Hello. Makadi.
Tiripo Makadi.
Takasimba muda ukuluma kutaura kuspika.
Ndoda kutaura.
Aiwa, kana ndiwoyu. Zita ndiani?
Ndi Mukoma Nelson.
Mukoma Nelson, muri ku Botswana?
Ndi mu Botswana mu France Town.
Aiwa, taurai Mukoma, mukana ndiwoyu.
Zvachiti hurumende inenge yaomesa South Africa nechimiro chiri kumusha uku, dewanzira vanhu tsidzi. Kuti at least wagone kurarama, noti vanenge vachiti ku South Africa kwaomera, kuZimbabwe kuoma zvakare. Dai hurumende yeZimbabwe yakwanisa kupindisa yambotaura nawo pamwe wanganzwisisani. Ndo chikumbiro changu chete izvo.
Aiwa, pakanaka. Saka muri kuda kuti vataurirane Zimbabwe ipindire imbotaura nehurumende yeSouth Africa.
Wambotaura nehurumende yeSouth Africa pamwe waikwanisa kunzwisisana, nekuti inenge ya hurumende neimwe hurumende imwe.
No problem. Mukoma Nelson, regai tisvitse kuvadare tinzwe kuti vanoti chii. Thank you so much. That's Mukoma Nelson. He's a Zimbabwean based in Botswana calling from Francistown. He's urging the two governments, the government of Zimbabwe and the government of South Africa, to do a government-to-government discussion on this issue. He thinks that maybe this will solve the matter and help Zimbabweans based in that country and foreigners too based or in South Africa to at least get identity particulars for their children. Tombonzwa kuna vamavhinga kuti vamavhinga tainzwa vana vaibarwa munguva yapfuura yeku South Africa vaipiwa rimwe rudzi rwemabirth certificates anenge achirakidza kuti hausi chizvarwa chemu South Africa hauzokwanisa kunge uchiwana citizenship asi uchiwana birth certificate raita kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro. Chii chaita kuti hurumende yeSouth Africa ide kushandura zvanga zviripo nekuti tinonzwa kuti kana gore rino muna January Constitutional Court yemuSouth Africa dare guru remuSouth Africa rinenge rakatotonga kuti mutemo iwe kuti vana vekunze vange vachipiwa magwaro unge uchiramba uripo.
Hongu ichokwadi kwazvo kwazvo uyezve tikatarisa nyaya yemagwaro anotosima birth certificate ekuzvarwa kwevana ndiwo anopa mwana wese mukana wekuenda kuchikoro. Saka zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka zvikuru sei asi ngatirangarirei kuti nyaya yevanhu vatsiri zvizvarwa zvomusouth africa varenge vachinzi vabva kure inyaya inopinda mune zvematongerwo enyika. Gore rinouya ratava kubata iri nyika yesouth africa inoenda kusarudzo nekudaro panguva yatirikuenda kusarudzo iyi tinoona kuti nyaya dzakawanda dzinosimuka dzichinenedzerwa kuvanhu vanobva vanenge vachinzi vabva kure. Tinoona kuti kana gurukota rezveutano muno musouth africa vanga vachipomerawo kuti zvipatara zvedu zvazadzwa nevanhu vanobva kunze kureva kuti idambudziko ratapinda inyatwa chaiyo asi tichikukumbira hurumende yesouth africa kuti iremekedze kumbiro remutemo nekodzero dzevana iremekedze zviga zvakatarwa zvekuti mwana wese ngaawane mukana wekuti aende kuchikoro kana pasina mabirth certificate iwayo kana pasina mapepa ekuti mwana uyu haakwanisi kuwana mukana wekuti aende kuchikoro kana kuti afambe akasununguka kuyambuka South Africa kuenda kune dzimwe nyika vachidzoka. Saka idambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe ngatiregei kupinza kodzero dzevana mune zvematongerwo enyika ndo zvatiri kurunzira kuhurumende yesouth africa.
Ko nyaya yekuti vamwe vari kuti vakanga vazowana magwaro iwayo ekugara muSouth Africa vovashandisa nenzira dzisidzo ndezvimwe zvinhu zvinotatonzwa kuti zviri kuita kuti mimwe mitemo yakaita saiyo inge ichidzikwa munotiyo.
Hazvisi izvo dambudziko harisi revashoma vangazi vangashandisa kumbisa nezvidzo kunyanyanya dambudziko harisi kuvana. Saka vana ngavaregedze havafaniri kuti vatambudzike vabitsirwe kodzero dzavo nekuda kwedzatingati mhosva dzevashoma mitemo inofanira kungoshandiswa kuti anenge ashandisa magwaro zvisiri izvo anofanira kunge ngopindwa paspeciam yemutemo zvakafanira nemagwaro anoita sepassport. Kana passport ikashandiswa nenzira zvisiri idzo inogona kuzobitswa kumunhu iyeye mumwe chete anenge aresva pamutemo kwete kuti munhu wese otambudzwa nekuda kwemhaka yemunhu mumwe chete. Uyezve isisi tiri kuti hatisi kuona uwandu hwemhosva dzacho dziri kuparwa tiri kukurudzira hurumende kuti iremekedze mitemo yayo iremekedze bumbiro rayo remutemo zvakarewo isimudzire nekuendesa pamberi kodzero dzevana kuti kuvana vatadza here kuenda kuchikoro vana vatadza here kuti vawane mikana inowanikwa nevamwe vana nekuda kwekuti vabereki vavo vanonzi vakabva kure. Ngationei kuti hurumende yesouth africa yakanga yaita zvakanaka ikati vanhu vekuzimbabwe vari muno musouth africa vava kupuwa atinoti maspecial exemption permit. Zvakanaka izvozvo ngaichirega kuita mutiya paduku yopa nerudyi yotora kodzero dziya nerubotshwe nekuti kozvingabatsirei kuti vabereki vagoti vawana mapepa asi vana vavo vasina mapepa vasina kodzero yekuti vadzidze nekufarikanywa munyika yesouth africa.
Thank you so much vamavhinga ramba yanyimuri parunhare taita muteereri Chris we have a caller.
Yes Jonga, welcome to the show.
Magadini
tiripo magadini Jonga
murikutaura na Paul Bande ari kuno kusouth africa
mati Paulani
Paul Bande
Bande rokusunga iri
bande rekusunga
aiwa pakanaka mukomapo taurai tinzwe nyaya ndiyoi yatirikurukura tikutaura pamusoro pema birth certificates nenyaya yo zvakare ema permits atinonzwa kuti akatanga kupiwa vanga vaka apply
apa ndikutaura nayo ine ndikuda kutaura ndakabata nyaya nawo yema birth certificates evana kuti vana vari kusaba Africa iri kutaura mutemo kuti vana vanyafanira kupiwa ma birth certificates.
Yeah, taura hei.
Ipapo South Africa ili kuda kukanganisha zvingadziri nenyaya yekuti mwana opira mhosva isiri yake here, otadza kuenda kuchikoro nemhosva isiri yake here. Nekuti mwana haana achaanoziva, handiti mwana anenge aine vabereki vanenge vane mapepa akaperera. Kana kuti kokuti kuda vanenge vachida kudzidzirira mhosva dzevabereki dzekuti vamwe vanhu vanenge vachiita, vasada kutora mhosva dzevamwe vanhu nekuti ndozvizi vachiti kuti kune vamwe vanhu vanouya kune muno South Africa kuzvidza kukuita uri zvechokwadi zvechizvizvi. Asi kana vachida kudzivirira izvozvo ngavadzivire vanhu vasina mapepa. Asi vanhu vabudisa mapepa avo vachiti mwana wotida kuti aidizen vanenge vaziva zvichiratidza kuti vabuda pachena kuti ndozva kuti vazikamwe vanhu ava. Saka munhu uye akaita uori abudisa mapepa ake pachena ka zviri nyore kuti vamutirese munhu akaita saizvozvo.
Thank you so much mukoma maita basa mukoma bhande. Thank you so much mukoma Chris, mukoma Paul Bande. Chris is calling from South Africa. He's saying the South African government is making a great mistake because it is punishing children, innocent children, because of perceived crimes committed by their parents. That is, if at all the parents did commit any crime, because most of them have their permits and papers that allow them to live and work in South Africa legally. So he says that the South African government should at least think twice before it takes that route.
Yes, Jonga, let's go back to our guest, Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, we understand that the permits that were applied for last year are now being issued. What has been the situation? Because we understand there are like 1,000 people or so who could not provide valid passports but are now being asked to provide them. What other areas of concern have you gathered so far?
Well, thank you so much. I think the biggest problem with the issuance of the Zimbabwean special permit, the ZSPs, has been the great delays in the processing time. Remember that this was a process that began last year on 15 September, and the lack of communication in terms of where the processes are and what needs to be done. It is only now, I think, on November 15 that communication has come forward to say of the 180,000 Zimbabweans who applied, complete applications maybe only 90 applications were not complete, and that also what is clear is that processing is outstanding for in terms of collection about 40,000 of these applications at different VFS offices across the country, and in terms of the Home Affairs Department, it is updating information on about 30,000 applications that with the VFS, and you are right that 1,932 applicants put in their applications, but they have got expired Zimbabwean passports, and therefore they are not being processed, because what needs to happen is that of these 1,932 applicants, they need to get new passports and then submit those passports VFS for this process to go ahead. Mm-hmm. But this was information which had not previously been available. So we are now happy that there is communication, and we understand that the closing date for submission of new passports is now 15 December 2018. So we urge Zimbabweans who are on this 1,932 to check their particulars, get new passports as soon as possible, and meet this new deadline of 15 December 2018.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Chris, before we go to Mr. Mabena, there's a caller. Hello?
Hello.
Eh, Magadi?
Kona kunjani?
Ah, sikona Chris, take over.
Li fona lingapi ba?
Nse Pretoria.
Se Pretoria, ikama ngubani?
Mashangana.
Oh, Mashangana, li ungasiphi imbono yakho?
Mbono wami into leli khuluma kuyiwe isendabeni ku-SAFM ukuthi labantu abaningi kakhulu sebaningi thina amaphandle. That's why bafuna ukukhandela ukuthi labantwana bangasatholi ukuthi omunye nomunye aze-aplayele permit ne-passport yakhe masaa. Uyabona i-government ye-South Africa yizwa ngabantu. Abantu ba-South Africa mabantu into ayenziswe igcina iba ngale ndlela leyo. Abantu eSouth Africa bayakhala everything. Labantu abaningi namuntu abakhuluma ngezindlu uHermann Mashaba eJoburg abathi labantu laba izindlu lezi ziyakwako umuntu angaphandle angafuze ayithole leyo ndlu leyo. Manje kukhombisa ukuthi thina abantu bangaphandle zibaningi. Yabat iventela kukhuluma enye into uyabona ubaba uNyawuti Mabena nabo Dewa Mazinga iplan leyo ibanayo ngibona ihle kakhulu kanti wayebangayenzi inye i-organization ukuthi ikhathise abantu amapasi leZimbabwe wawona bakhona ukujamela abantu isho ukuthi kufana nale emathebeni kathi abantu abanawo abanawo
ma-certificate
mara wayebangayenzi ukuthi le ekhaya le kuthi kubane elinye ehlelo lokuthi abantu labathela ama-certificate nawo.
Ya
ngicedile.
Ah, ucedile. Ya
ngicela ukuthi ngibuzele kubaba uNyawuti Mabena ukuthi wayengakhona ukuthi balungise izinto zala kakhulu ukuthi le khaya sibaningi sinama-ID le ekhaya.
Hayi, kulungile, sizambuza uMabena.
Okay, sha.
Ya, mnumzana Mabena, nanko ke mbuzo.
Umbuzo wakhe akuzwanga kuhle ukuthi uthini, ngicela ungisize mntakababa.
Uthi yena kukhanya sekukhulunywa indaba yama-birth certificate khona ngapho eSouth Africa. Uthi yena kathi njengenhlanganiso kungani lingabi le nhlelo ezifanayo ekhaya ukwenzela ukuthi labo okuthiwa kabala ncwadi zokuzalwa ama-birth certificates lazo bazithole abekhaya khona.
Okay, kolunye uhlelo esilalo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyakwazi ukuthi bakhona abantu abangelazo incwadi zekhaya, ama-birth certificate lezithupha zekhaya, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathole ama-permit. Sikhulumisana lohulumeni weZimbabwe ukuthi kumele i-office ka-Register General libuye lapha eSouth Africa lizothathisa abantu ama-birth certificate lezithupha, bese beyathatha ama-passport ngoba siyakwazi kulo hlelo luzabuya ngemva April 2019 lapho uzaqala khona ukungena lokho kuthiwa i-SADA Gorky Visa, so kungena umthetho omutsha we-Outer International Migration. Sike sakhuluma le embassy yaseZimbabwe, sakhuluma lo Vice President waseZimbabwe Mohati, sibabonisa ukuthi uhlupho esinalo kulabantu abaningi abangelazo incwadi zekhaya abalapha e-South Africa ukuthi bancediswe. Siyathemba ukuthi mhlawumbe kathi uqala u-2019 bakubone kuyinto eqakathekileyo. 2 August esikhuma lapha e-embassy bebethi balungisa umhlangano phakathi kaminista we-Affairs weZimbabwe ubaba uMathema lo minista uGigaba engayehli esikhundleni. Sesizakhangela sikhulume labo ukuthi sizwe ukuthi njengoba uGigaba esehlile esikhundleni sekulo minista obambe okwesikhashana ukuthi kumbe uhlelo labo liyaqhubeka ukuthi labo ominista bobabili bahlangane bakhulume ngodaba lolu.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile.
Yeah.
Anze thina mwe mtereri zvakare ari parunhare. Alo.
Lo mkoma Jonga makati kona mkoma Gibbs.
Ah, nhasi ndimkoma Chris, ndiani uyu?
Mkoma Donald, mkoma Chris, muriteko?
Yes, Donald.
Mkoma Donny, zviri sei?
Andri bho mkoma, makasimba here ikoko.
Aiwa tiri wapenyu, tinoziva kuti mboma inorova chibva yemangorova nhongonya yenyaya.
Chandinoona apa mkoma panyaya iyi, inyaya yezvematongerwo enyika, nokuti pandakahwa Health Minister Dr. Aaron Musaiyi vakataka kuti zvipatara zvedu zvakuremegwa nevanhu maforenazi. ende wira kuti foreigner mukai vachita nemunhu ari ungari chigaro chakadaro munhu vanenge vachinyanya kureva maZimbabwe munhu ambotsona pana vambalula vachiri minister of police vaigara vachingoti maforeigner ozvibvata kuti maZimbabwe ndimbava maZimbabwe ndiwa anodidi muno munhu vanoemploya maZimbabwe. Saka zvakaita zvekuti Dr. Mswadide vakada vakainvitewa pa radio pa FM pa program inonzi Talking Point. Ndakafona ndivaudze kuti ano Biden yamuri kutaura iri kunzi ndiye maforeigner asi hatisisi. Inyaya yekuti kana vanhu venyu vakaitira protest vakapisa zvipatara vanodzokera nyika kumashure pachavo. Noti kuti muti mukaita pa clinic mukana vari pachipatara muchaona kuti out of vanhu vanenge vari mukiu mukaverenga vanhu vese nhamba yavanhu vari mukiu. Munogona kuona kuti vatota nhamba munogona kuona kuti anenge achibva maforeigner acho pamwe vanenge vachingova 15 out of 145.
Asi ndachidawo kubvunzai ndachidawo kubvunzai kuti munoziva here kuti mukoma panoiswa maallocations ndosaka kushika masensus nezvimwe zvakadaro pane pachiitirwa kuti kana vakanga vachi ini ndinobva kuuzumba uko vanofanira kuziva kuti uzumba toti ine vanhu 45,000 saka kana kuchiuya zvinhu zvine zviri kana zvemishonga vanogona kuuyisa havo zviri 50,000 kwanongoda kungozowedzera mbichana nokuti vari kutarisira kuti uzumba ine vanhu 45,000 kouya zvinhu zvinoshandira vanhu 50,000 zvino kana kwakuzoti uzumba ine 45,000 vari on record asi on the ground kune vanhu 80,000 vakatumira mishonga inoshandira vanhu 50,000 kana 60,000 mungona vari patiita shortage kapa
ndiopa huisisa mukoma asi mukatarisa nyaya iyi zvoita sekuti minista vehome affairs vakaresainiswa vakafukiwa nenyaya dzanga vachinyanya kukomedzwa pomedi vaadyigava vanoita sekuti vanga vachizvikirira zvakasimba nokuti ndikatata ndoona sekuti nyaya idzi dzava kusimuka nokuti munhu vari muno vamwe vanenge vachiziva kuti uyu anga achita sekudefenda havadi haachizipo bcause ndakaona zvakazvitaugwa naDr. Mutwariri kuLimpopo zvinoita sekuti inyaya yekuti ipolitics mukazvitarisa chaizvo chaizvo bo tonana chero meya vejobheki vanogara ndo vamwe vanogara vachingotendeka maforeigner vachinyanya kureva maZimbabwe tigotaura saka munoona kuti nyaya dzacho dzinenge dzinongova dzakanyanya kurerekera kune zvematongi zvenyika kunyanya kudarika dambudziko pachidambudziko ati hatirambi kuti hengu tinokonzeresa asi nyaya iyi mataurirwo ari kuitwa nemasimukiro ari kuita zvinoita sekuti zvinenge matongi zvenyika zvichitarisa kuti ivo minista vehome affairs vakarizaina mazuva apiraya saka zvoita sekuti uyo munhu anga achitidefenda saka ava vane mukana mukuru wokuti vachititendeka nokuti vagigava vakarizaina ndo maonero andiri kuita nyaya ndingazivi kuti vava mazinga vanoonawo sei but ndo maonero andonyaya kuita nokuti muno mutonyaya kuziva kuti kana zvematongi gwenyika vanonyaya kuti kana zvikatanga zvikatangwa sezvizi munogona kutozova ari nezvakatangwa nakzn kumogovaoachinzi vakazopisiwa maforeigner aya nenyaya yekuti zvii zvitanga utaugwana vakuru da vanofanwa kunge vanotivhikirira vanyeo vanava vataurai varivo hatina kana kokuvanda kana kokudii plasi hurumende yedu haidi hatiitarisi hatitodi kuti itaure nyaya dzakadai tinomirana navo mazinga namasangano avo tinomirana navanicolas mabhena vezimbabwe communities in south africa tinomirana namuzari zimbudzana ava hurumende pachai hatitodi nokuti tinoziva kuti hurumende matauriro ainoita inotaura zvekuzoti tinozotokonya vari kunoko zvokuti tinozogona kuzora tavamuparumana nzombe nenyaya iyoyo saka
taiira
hedu kuti kana zvazvichigona vana vamazinga vangotimirira sekutaura kwani tachinge wapochaochi maMP acho vachingokwanisa vachiisa nyaya yekwainofanwa kuisa bo tinoona kuti hurumende yedu inoenge ine dambudziko nokuti yagara ino rekoti vanhu vari
kuthank you so much mukoma Donald regai titore mumwe muteereri tisatapa wamazinga mukana rekuti nemumwe muteereri allo
allo vajunga navakrisi masora
i aiwa taswera ndiani vari parunhare yavo
ndivamanhanda zvavo vari kutaura
vamanhanda pindai muchirongwa hatichanyanyoda kutsvaga introduction kuna vamanhanda mumwe wedu
ndange ndichida hangu kuti zveshivawo zvinhu zvacho zvinosanganisira nhau dzematongerero enyika ichokwadi kune vari kutaura vachidaro nokuti some few days ago pakatanga kuita mainspection kunonzi kukzn kwazuru natal vanga vachichenhera ndingangoti vanofamba nemaheavy duty such as like matrucks so kana waenda kuri bridge waisanganawo kune mapurisa nehome affairs ikoko votsvaga kuona kuti une mapepa akakwana here inezimasage wino part of some of us vamwe vacho hatisati ane mapepa akakwana saka zvaibva zvangonzi ibva waburuka murori asi izvi zvichiperekwa nenhau yokuti 1 unemployment in South Africa in the past 27. So for 27, they are very worrying over that issue. At the same time, the government introduced a system which from next year, is from April, graduates, those who will be looking for jobs, running was not yet experience. In this case, they are trying to accommodate you and our munzimbo dzakasiyana siyana. Pangango waita hazvo zvimwe zvitaurwa zvinenge zvichiitwa izvo. But generally inspection yavari kuita kutira kutsvaga kuona kuti vanhu vari mabasa umu vane mapepa akakwana here exactly kana kuti havatorina. So immediately wangoonekwa kuti mapepa akakwana uchibva watongosiya nokuperekedzwa kuti chitobhanda muchako wako ari muno machibvatora. So mukana wokunyima mabirth certificate iyoyo unoitazve zvakare kuti upenyu hukuomere hudzokera kumusha kwako. But above all, nesu ngatitsvagei kuti tione nzira yekuti tasimudzira sei nyika yedu. Timbosiyana kungopopotedzana kusi hakuna kwatinombosvika nokupopotedzana
ikokovamananda
kuchangochiparira by the end of the day.
Vamananda, ndoda kungokudimurai ipapo sori, ndoda kuti mudzokorere futi nendebele ndozva kuti uyakuluma baba. Nguva yakumhanya yangoti futi ga zvamataura izvo.
Mengiti nina, sebekhalile ama-inspection abo okucheka ukuthi laba bantu laba baphuma phandle banawo yini amaphepha ase-right ukuthi bahlale la e-South Africa bakhone ukusebenza futhi nalana e-South Africa. Sizwa kuphela namakungakunga ukuthi some few days ago bebane-inspection endawo itwa KwaZulu-Natal. Amatrako onge vaiwangenesa pakati kwewebridge. Makufika lapho bafuna ukubona ilicense yakho, bafuna ukubona futhi ipassport yakho nepermit yakho ukuthi nezinto lezo uziphethe zona ziraiti yini. Ma zingabe raiti, zingaseko raiti asizimnikazi wekhampani, wena sebayakubamba angeke usakwazi ukudrayiva, bakubophela lapho there and there ungasakwazi ukuthi uyadrayiva. But konke lokho mangibona nje kuphuma kudawo yokuthi i-politics iyona iphambili, ngoba i-South Africa laba bana bafuna imisebenzi, labo basampa ama-university, nabanye bangabane indawo yokuthola ama-degree ukuthi bayothola imisebenzi, i-percentage yabo seyafika ku-27%. Nasengemanje sebayazama ukuthi ba-accommodate bangenisa abantwana babo ukuthi bathole imisebenzi, because yonke into uma beyikhuluma most of the time bathi hayi ama-foreign amaningi, ama-foreign amaningi. Mama ubheka kahle kahle abafuni kahle kahle ukuthi bakhulume ukuthi hayi amaZimbabwe enze too much here. Kodwa ke uma ngibona nje bakhuluma ama-foreign amaningi, thina amaZimbabwe abanye bane-access yokungena through legal, abanye bangena through illegal, ngoba ekhaya izinto azingalunganga. So that's why ngithi mina futhi kufanele silungise ilizwe lethu, sibambane sibakhe ilizwe lethu with one spirit.
Okay, hayi kuyezwakala, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lathi sibongile. Yes, Jonga, we are fast approaching the end of the show. Let's give Mr. Ngabuto Mabena his closing argument. Mr. Mabena, what will be your parting shot?
We are worried about the people who have been rejected for their ZEP permits. I'm just adding to what Mavinga was saying in terms of the challenges. People, when they applied, they did the fingerprinting, and now they are being told that if you want to appeal, you must present a policy clearance, which the Department of Home Affairs has. We have been assisting other people that have gone to court, collected information which shows how their cases were dealt with, but they are now demanding more evidence in terms of a police clearance, which takes more than 6 weeks or 6 weeks to come out. So this is a challenge that is affecting people. Their bank accounts are getting closed. People are worried that they might not even travel to Zim over the festive holiday. And then on the issue of the birth certificates and the study permits, we'll continue to engage. We'll also speak to the human rights lawyers and also engage the Zim government, the embassy, to say...
Thank you so much, Mr. Mapena. Unfortunately, we are out of time. Until we meet next time, that was Mr. Ngabuto Mapena, of the Zimbabwean community in South Africa. We also had human rights lawyer Dewa Mavinga. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemire.